Professor Moyo vari kugara munyika ipi, vari kugara muZimbabwe here, vari kuziva zviri kuitika muZimbabwe chaizvo chaizvo here, kana kuti zvavanga vachitaura ndezvemunhu uya watingati munhu unenge arambwa atinoti masour grape.
Mungaziva kuti vari kupi here?
kuti vari papi chaipo hatizivi, asi matauriro avanga vachiita ekunge vari kuratidza kuti vanoziva mafungiro evanhu, kunge as if he has the pulse of the nation, to know kuti vanhu vari kufungei maererano nezvakaitika izvi. Ndinoona sekuti vari kumashure chaizvo, vanhu vanenge vatova kutotarisira zvemberi kuti nayo hurumende iripo iyi, mberi kwatinokwanisa kuenda ndekupi. Nokuti ndichiteerera matauriro avo vanga vachiti ivo izvo, chokutanga chavataura ndechekuti kubatwa kwakaitwa vaMugabe it's unconstitutional. Saka ndanzwa ruzhinji ruchibvunza zvokuti Professor Moyo vari kutaura kuti izvo it's unconstitutional, vakabviswa zvisiri pamutemo. Ivo vaMugabe vacho varipo vakabuda vakataura vega kuti izvo zvaitwa nemauto, zvakaitwa nemauto zvanga zviri pamutemo. Ndivo vari aggrieved here? Dai vaMugabe vakabviswa pachinzvimbo vasingawirirani nazvo, vangadai varivoka vari kutaura.
Chimwe chamanyanya kubata pane zvataurwa navaMoyo chii?
Chimwe chandika chandishamisa matauriro avaita iwo kuti vaMnangagwa navaChiwenga pavakaenda kunoona vatsvangirai avo vatinoziva tose kuti havane nguva vasiri kunzwa zvakanaka, vaMoyo vabuda ivo vachiti izvo vana vaMnangagwa vanga vaenda kunotaura zvokupostpona maelections, hanzi kuti agoitwa in 3 years time. Isusu mukuteerera zvinenge zvichiitika muZimbabwe hatina kumbonzwa nhoroondo iyoyo, tikutotanga kuinzwa navaMoyo. Manje hatisi kuziva kuti ivo vane any other source of their own here, kana iyo MDC haisati yatombotaura kuti ndo mashoko akataurwa na president vaMnangagwa pamwe chete navice president vaChiwenga.
Kana hurumende ichivada chaizvo chaizvo, vangatadza kuti Interpol ivabatsire here kuti vavasunge? Uye sokuona kwenyu, mhosva inonzi yakaparwa naProfessor Moyo kuZimbabwe yavangasungirwa muZimbabwe ingava yechinyi?
I think pari zvino hapana mhosva iri kunzi vaMoyo vari kudiwa nemhosva yakati. Hatisati tanzwa kuti pane doketi ranga riripo kana kuti rakaburiswa. Chatinongoziva nyaya yakambenge ichitaurwa inyaya yemari dzekuZimgef. But handifungi kuti ingava iyo nyaya inganzi iri mudariro pari zvino.
Ko, nyaya yevanhu vari kusungwa iri kuenderera mberi sei tichingoona vanhu vanga vakamira neboka riya rinonzi G40 varivo vari kungosungwa vega vegwa, asi tichiziva hedu kuti vazhinji muZANU-PF vanga vachiita zvimwe zvivese? Munofungei nomasungirwo ari kuitwa vanhu vokudivi rimwe chete vamwe vachisara?
I think iyo inyaya ingangova inonyunyutisa vanhu vakawanda, nokuti tinoziva kuti kune vamwe vanozikamwa kunzi vakanga vachizvibatsira muupfumi hwenyika vachiutora kuti vaite kwavo. Ipapo ndinoti dai panga pagadziriswa, nokuti tinoda kuti mutemo uyu unge uchiapplya kuvanhu vese, vange vachiinvestigetwa. Anenge achizikamwa kuti ane nyaya dzake dzaakaitwa ngainvestigetwe, mhosva yake yoenda kumatare.